This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu ndira 15, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Jonga Kandemire, ndichiti zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kunetsana kuramba kuchienderera mberi muZanu PF pakati pechikwata cheG40 nevanotsigira mumwe vateedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
Mvura yonaya mudzimwe nzvimbo panguva iyo mamwe matunhu ari kurasikirwa nemombe nepamusana pekushaya mafuro.
Chikwata cheZimbabwe Warriors chosimuka mangwana kuenda kumakwikwi e2016 Chan kuRwanda.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo bato reZanu PF pamwe nehurumende vari kuramba runyerekupwe rwekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kurwara zvakaipisisa vari kune imwe nyika yekumabvazuva. Veruzhinji munyika vane maonero akasiyana, vamwe vachiti mashoko aya ndemhanyepo sezvo achigarotaurwa nguva ino gore roga roga apo vaMugabe vanenge vari pazororo. Asi vamwe vanoti anogona kunge ari echokwadi sezvo vaMugabe vabe mukweguri. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo mutauri wavaMugabe vaGeorge Charamba pamwe nemutauri webato reZanu PF vaSimon Kayamoyo vakaramba mashoko aya vachiti ndemanyepo, pane vamwe munyika vanoona sekuti pane chokwadi mumashoko aya. VaMilton Piri avo vanogara kurugare muHarare vanoti kunyange hazvo mashoko aya achigarotaurwa panguva inogore rega rega mukati memakore mana apfuura, vanoona sekuti izvi zviri kuitika nekuti ndizvo zviri kutarisira veruzhinji.
Asi izvozvi zvinoratidza kuti vanhu vari kushuvira kana kuti vari kumirira zvikuru kufa kwemurume uyu, nemhaka yekuti ndosaka vachingoti chero zvinenge zvangotaurwa vakawanda vanotobvuma, nemhaka yekuti vakuda kuti murume uyu achienda, nemhaka yekuti atishungurudza zvikuru.
Vamwewo vakaita saamai Bet Machana vanotiwo kunyange hazvo vasingashuvire kuti munhu arware, vanhu vemuZimbabwe vatambura zvekuti vamwe vave kufarira runyerekupe urwu.
But tichitarisa situation iri munyika munomu, zvinhu zvaomera, vanhu vakawanda, hapana kana kwekutunga tsukunuke. Saka vanhu vanenge vakutohopa kuti maybe mudharae ndiye ari kustopa maopportunities edu, akaenda maybe somebody new akauya, tinenge takutanga one new page as a country. Saka atisi kuziya zviripo chaizvo because vari kuzviramba vatauriri vacho vake.
My Melody garai pasi vekuchitungwiza vanoti kunyange hazvo iri nyaya inogarotaurwa nezvayo nguva nenguva inyaya inokonzerwa nekuti hurumende neZanu PF hazvibudi pachena panyaya yezororo ravaMugabe. Vanotiwo hapana chikonzero chekuti mutungamiri wenyika aende kuzororo muchiwande, vachiti izvi ndizvo zvinokonzera kuti vanhu vataure zvese zvese kunyange zvisiri zvechokwadi. Asi murayiridzi wekutapwa kwenhau pachikoro cheHarare Polytechnic vaWellington Gadzikwa vanoti zvese izvi ndezvemanyepo uye zviri kukonzerwa nevanyori venhau vanoita basa ravo zvisina mwero. Vanoti vatori venhau vanofanira kutanga vabvunzurudza pamwe nekutsvaga chokwadi vasati vanyora nyaya dzavo, vachiti zvakaitika izvi zvinoratidza kuti basa harina kuitwa nemazvo. Vanoti izvi zvinoita kuti veruzhinji vasavimbe nezvinobuda mumapepanhau anonyora manyepo. VaTyson Mwale vanoti vanobvumirana navaGadzikwa asi vanoti kuramba nyaya ichingobuda kune zvakunoreva.
Asi iyo nyaya yaMugabe yacho pachezvayo inyaya inosuwisa nekufadza zvakare nerimwe rutivi, nekuti kuramba ichingobuda muna January gore rega rega chiratidzo chekuti izvo vanhu kune rumwe rutivi havasi kumufarira murume uyu. Kune vamwewo varikuda kuti arambe aripo nekuti vari kudya naye, asi kune vasingadye naye chokwadi chokwadi havachatodi kuti arambe aripo.
Vanongorora zvimatongerwo enyika vaFortune Gwazi vanoti pari zvino vanotora mashoko aya semanyepo uye vanoti vachatanga kuvabvuma kana vamugabe vakatadza kudzoka kubasa kupera kwemwedzi uno sezvakatarisirwa. Vamugabe vakaenda kuzororo musi wa15 zvita uye vatevedzeri vavo vaEmerson Munangagwa navaperekezela Mpoko vari kuchinjana kubata chinzvimbo chavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvinhu mubato reZANU-PF zvinenge zvaramba zvakaita manyama amire nerongo kunyanya mudunhu reMidlands rinozivikanwa nekutsigira zvakasimba mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Vanotsigira vaMunangagwa zvakasimba inhengo mbiri dzedare reparamende vaJustice Meya Wadyajena navaOwen Madanqube uyewo sachigaro vechidiki vaEdmore Samambwa avo vave kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekutuka uye kutyisidzira gurukota rezvemitambo vamakoseni Hlongwani uye vatevedzeri vemakurukota vatapiwa matangaidze naamai Anastasia Ndlovu.
Vakatyisidzirwa ava vanoti izvi zviri kuitwa nekuti vari kunzi vari kuchikwata chinozivikanwa nekuti Generation 40, icho chinonzi chinorerekera kuna amai Grace Mugabe. Amai Mugabe nemhuri yavo vanonzi vari kuzororo kuDubai pari zvino. Zvikwata izvi zvinonzi zviri kunetsana kuti ndiani achatora chigaro chavaMugabe avo vari kusvitsa makore makuru mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa mwedzi unouya. VaHlongwane vaudza Studio 7 kuti dare riri kugara mangwana kuti rinzwe nyaya yavo. Vamwe vakuru muZANU-PF vasina kuda kudongwa nemazita vanoti vatsigiri vaMunangagwa ava vakadzingwa zvinosiya vaMunangagwa vazungunuka zvakanyanya. Dare repamusoro reZANU-PF rinotonga mhosva reNational Disciplinary Committee riri kumirira kunzwa nyaya dziri kubva kumatunhu anoti Mashonaland East, Mashonaland West, Masvingo neManicaland dzenhengo dzebato dziri kunzi dzidzingwe.
Mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe vakamboti nyaya dzekudzingana mubato dzimire sezvo dzainge dzoita kuti bato riite zinyekenyeke. Asi mutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzora tsvimbo kana paine vanhu vanenge vachityora mutemo webato. Vati vose vanenge vasiri kutevera gwara remusangano vanenge vazvisikira moto muziso. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vari chipanga mazano musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kuAfrica vaJoy Mabenge vanoti havashamisike kuti Midlands yave kuita zinyekenyeke.
Yatogaro ziva kuti ivo vaMunangagwa ndeumwe avo vari kutarisirwa kunzi vangange vachizombotorawo chigaro chevushe kana vaMugabe vachinge vasisipo pachigaro ichi. Zvino vaMunangagwa zvinozivikanwa kuti vanobva ikoko kuMidlands. Saka namaonero atinozviitawo isusu ndeyekuti iyo Midlands iyoyo seprovhinzi yatova provhinzi yehondo inganzi iyo it's now a military ground or it's a ground for war, not war in the literal sense yatinoziva. Asi mamirira zvaita pari zvino ndeyekuti muzvikwata nekupatsanurana kwakaita ZANU-PF, chikwata chavaMunangagwa chinenge chirimo imomo Midlands vachiti aiwaka hamungatipindiri mumba medu muno muMidlands, mouya muno muda kutanga kutivhiringidza. Vamwe vanenge vainotoda kukuwira mumba mako kuti tikuratidze kuti ikoko kwacho hauna simba, tikange takuparadza kwako hakuna kwauchamurukazve. Saka munovhumburudzanwa muMidlands vachindisana kumataredzi mhosva, vamwe vachinyorawo dzitsamba vana makotsindlongwani nevamwe vava vachinyorawo vachiti isu tinoona sekuti kunoko hachatambiri zvakanaka upenyu hwedu hwatova pamutariro. Hazvisi kutishamisa isu nemhaka yokuti vaMunangagwa vari kutarisirwa kuti vangangovawo uyo wevamwe vangange dai vapedo nekuzotora vaMugabe vakabva vanobva ikoko. Saka ndezve ZANU-PF zvekuzvamburana kwavo zvakagara tachiziva kuti ndo maitiro avo mubato ravo iroro.
Ko sei musangano wepagore weZANU-PF usina kupedza mapishapisha ari mubato?
VaMugabe chaivo vasvika pane iyaya yatinenge tichiti pachirungu the sender is no longer holding, kureva kuti ivo vapererwa nemazano havachatozivi kuti vodi. Kana vainawo mazano zvinovaitira ivo kuvagarisa mudundundu mavo, naizvozvo zvinovashandira kusagadzirisa kugadzikana kuri mubato ravo ndokuitira kuti zvavari kuda zvizoitika. Nekuti vakakasirisa kugadzirisa pada vangaisa tingati makadzi avo pachena zvikazonetsa.
nyanzvi munyanza zvematongerwo enyika vari chipanga mazano musangano wecrisis in Zimbabwe coalition kuchamimbi kuAfrica vajoi mabenge vari parunare muJohannesburg. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Rimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union rinoti rinotambira nemufaro danho rehurumende rekubatsira varimi vedunhu rechiredzi kuti vakwanise kutenga chikafu chezvipfuyo zvavo nemutengo uri pasi. Asi sangano iri rinoti rubatsiro urwo runogona kunge rwakanonoka kuwanikwa. Mutungamiri wesangano iri vawanda chabikwa vanoti mombe dzakawanda mudunhu iri nemamwe matunhu emunyika dzakatofa nenyaya yekushayiwa chikafu. Vanotiwo havasi varimi vose vachakwanisa kutenga chikafu ichi kunyange hazvo chave kuwanikwa nemutengo uri pasi. Bepanhau reHerald rinoti hurumende yakabatana nesangano reFood and Agriculture Organization mukuwanira varimi ava mazana mana nemakumi mashanu ematani echikafu chemombe. Chikafu ichi chinonzi chinenge chichitengeserwa varimi nemutengo uri pasi pemadhora masere kubva pamadhora gumi nemana emuzvitoro. Vachabikwa vanotiwo mvura yakatanga kunaya svondo rino mumatunhu akawanda enyika, izvo zvinogona kuti mbesa zhinji dzanga dzave kusvava dzimuke, pamwe nekuti varimi vakwanise kudyara mbesa dzinokasika kuibva dzakaita semapfunde, zviyo nedzimwe. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Mvura yakati nayei zviri nani ichitenderedza nyika yese kubvira musomuvhuro uno wapfuura uyu. Asi mushure kwacho kuzvinhu zvanga zvaipa, mbeu dzakatanga kumera dzanga dzasvika panguva yekuda kutosvika pakuoma. Saka yazouya kubva musoro maandi, haiwa, yakaponesa mbeu dzanga dzauda kuoma ikabatsira kuti dzimwe dzanga dzisati dzamera dzichitanga kumera dzikapawo futi kuti vamwe vanga vasine shungu dzokuti mvura dzayanonoka kunaya zvayauya kudai regai tibowedzera kudyara zvatinovakurudzira kuti aiwa, kana muchida kudyara dyarai zviyo, dyarai mhunga, dyarai mapfunde. Izvozvo zviri kuitika pari zvino. Vazotiwo handingazvishayawo chibage chokugocha. Tiri kuvati kune mbeu dzinokurumidza kusvika dzechibage. Kana mafunga ati muda kumbodyara chibage, chidyarai idzodzo dzinonzi mukadzisa ende.
Ko, zvipfuyo zvakaita semombe zviri kurarama sei? Zvinhu zvakamira sei pane inonguva?
Kuzvipfuyo zvemombe maprovhinzi ese akaita seMidland, Bushland West, Bushland Central, Bushland East nekumusoro kwomanikarend hufuro hwanga huchakanaka, hwakanaka chaizvo pane zvino. Asi tikazoenda nzvimbo dzakaberera dzekumanikarend idzo, uko kwana midzi sabhi uko kuchipangai uko, mafuro kwanga kusisina, dzanga dzakutanga kufa. Todzika rakadaro nekiredzi yacho iyoyo, tobatanidza nemaTeberian South, uko kwakatofa dzakati o nokuti hakusisina kana chikafu.
Saka imi sevarimi zvii zvamaa muchifungawo pamusoro pemamiriro ezvinhu aya?
Isi sevarimi chokutanga chatikafunga kare chanzwa kuti mwaka uno hauna kumira zvakanaka, tanga takakumbira kuti tichagirewo vanokwanisa kuti vatenge mombe kuitwe dhistoki kuri kuti mombe dzite shoma. Asi ndozosanganawo nedambudziko rekuti nzvimbo idzodzo dzine chirwere chemahwanda, kuti mombe dzibve ikoko dzichienda kune dzimwe nzvimbo dzisina idzi dzakutoparadzira chirwere munyika yese. Saka tinofanira kuti hurumende yamutora matanho yekubatsira kuti kuendeswe chikafu chatinoti survival feed.
Avanga vari mukuru weZimbabwe Commercial Farmers Union wawanda chabikwa vachitaura nesu vari parunare muHarare.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vaona zvichiitika muSomalia mudunhu reGebo vanoti chikwata cheAlshabab charwisa besi remauto eAfrican Union nhasi pedyo neguta reAldeid. Guta iri riri makiromita makumi matanhatu kuchamhembe kweguta guru redunhu iri reGabahai. Pane kufungidzirwa kuti munhu anga akazviteya nebhombu ari putitsa zvapa kuti pazotange kurwisana kwakasimba pakati peAlshabab nemauto emuKenya ari pabesi iri.
Mukuru anoona nezvekodzero musangano reUnited Nations ataura zvakasimba pamusoro pemhirizhonga muBurundi, umo ayambira kuti munogona kusvika pakusatevedzwa kwemitemo. Vazeid Raad al-Hussein vaburitsa gwaro nhasi rinotaura pamusoro pezvakaitwa nemauto emuBurundi musi wa 11 zvita kune vanopikisa hurumende, izvo zvakaita kuti vanhu ava vachikorerwe kodzero dzavo. Vati pane mashoko ekuti vanhukadzi vaibatwa chibharo uye pane makuva akawanda akavigirwa vanhu akawanda vakafa.
Mamwe magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti anotambira nemufaro urongwa hweJudicial Services Commission hwekuda kuita mimwe mizinda yematare pamusoro mudzimwe nzvimbo dziri kunze kweHarare neBulawayo. Mutoredi wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachipa maonero esangano ravo pamusoro peurongwa uhu, mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights Vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinotambira nekutsigira urongwa hwekuti dare repamusoro reHigh Court rive nemimwe mizinda mumadhorobha madiki. Vachitaura pakutanga kwesvondo rino, pakuvhurwa kwemwaka wekutanga wedare iri wegore rino muBulawayo, mukuru weHigh Court Justice George Chiweshe vakati Judicial Services Commission iri kuenderera mberi neurongwa hwekuti nzvimbo dzaive maCircuit Court edare iri munyika dzive mahofisi eHigh Court akazvimirira pachavo ega. Vamafunda vanoti kuita izvi kuchawedzera kune veruzhinji mikana yekushandisa dare iri kupfuura zviri kuitika pari zvino.
Isu se Zimbabwe Lawyers for Human Rights tinogamuchira zvikuru zvataurwa newe Judicial Service Commission kuti matare emuZimbabwe eHigh Court angare kune dzimwe nzvimbo dzisingori Harare neBulawayo chete, kuitira kuti vana veZimbabwe vari kushushikana zvikuru nekunetseka kwemasocial and economic challenges vakwanise kuwana pavangamhanyira wokupotera kuti kodzero dzavo dzinge dzichibatsirikana.
Munyika mune maofisi maviri chete eHigh Court muHarare neMubulawayo, uye dare iri rinogara kwemavhiki maviri katatu pagore kunzwa nyaya dzinenge dzaunzwa kudare iri muGweru, Wangelupane, Masvingo neMutare. Kumasvingo ndiko kuchatanga kuve neimwe hofisi yedare iri, uye vachiweshe vakati kuvepo kwemamwe mahofisi kune dzimwe nzvimbo kunotarisirwa kurerutsa basa redare iri. Mukuru wezvirongwa musangano reAbameli Human Rights Lawyers vati neimukwewa vanoti kuve nemamwe mahofisi eHigh Court munyika kuchabatsirawo kuti veruzhinji vave nechido chekushandisa matare edzimhosva pamwe nechivimbo chekuti matare aya anoshanda zvakanaka mukugadzirisa nyaya dzavanenge vainadzo.
Zvinoita kuti justice iwanikwe easier and vanhu vashandise makots. Iko zvino vanhu vanga vasingashandise makots because kuti ubve kuVictoria Falls uchivinga High Court iri kuBulawayo, kuti ubve as far as Bedbridge uchivinga court iri kuBulawayo, zvazvichiita kuti vanhu vasashandise makort nguva dzose.
Vamafunda vanotiwo kunze kwekuve nemahofisi edare iri mudzimwe nzvimbo, hurumende inofanirwa kuona kuti pane mari yakakwana yekuita kuti dare iri rive nevanhu vakafanira kuitira kuti rigokwanisa kuramba richifambisa mabasa aro nemazvo.
Tinoda kukoshesa kuti hatisi kungotarisira kungoti matare awande chete, nekuti handifunge kuti zvifambe, tingangoda zvivakwa kana kuti infrastructure, asi tinenge tichitarisirawo kuti kumatare ikoko kuchavawo neefficient and capable washandi vanechatsarwa kushandira ikoko, kwete kungoti tangovaka midhuri totote zvakwana.
Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti Zimbabwe iri kushandisa nguva yakawanda pamwe nemari yakawanda yekuti nyaya dzinoparwa mumatunhu dzinge dzichinzwikwa mumaguta makuru. Izvi zvinoomerawo magweta anoshandira ari mumatunhu aya sezvo achisungirwa kumirira vanhu vavo muBulawayo kana muHarare. Nyika zhinji dzepasi rose dzine matare pamusoro anomirira matunhu enyika idzi, izvo zviri kupa kuti Zimbabwe isaririre. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muHaiti.
America inoti inotambira mashoko aburitswa nemutungamiri weHaiti ekuti vanhu vemunyika iyi vanofanira kupinda musarudzo yepiri yemutungamiri wenyika pamwe nesarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzakasara musi wa24 ndira.
Komisheni yemuHaiti yakapiwa masimba nemutungamiri wenyika iyi vaMichael Matley musi wa zvita 22 kuti iferefete zvabuda zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa musi wa 25 Gumiguru sezvo zvaipikiswa. Komisheni iyi yakabuda nezvakawanda ikakurudzira kuti sarudzo dziri kupikiswa dzidzokororwe. Vaitsigirwa nehurumende vaJovenel Mois wakawana 32.76% musarudzo yekutanga, ukuva vaJude Celestine wakawanawo 25.29%.
Mutauriri webazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJohn Kirby vanoti America iri kutarisira kupedziswa kwesarudzo uye inokurudzirawo vanhu vemunyika iyi kuti vaite sarudzo idzi murunyararo. Vatiwo America inokurudzira kuti munhu wese aite zvinhu musarudzo idzi nenzira yakajeka.
America neHaiti inyika dzinodyidzana nekudaro kuitwa kwezvinhu nenzira yakajeka kunokurudzirwa zvikuru kuitira kuti pave nekujeka pakuendeswa kwemasimba kumutungamiri mutsva anenge asarudzwa musi wakukadzi 7. America inotarisira kushanda nehurumende yakasarudzwa zviri pachena nevanhu vemuHaiti. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muHaiti.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevagari vekumaruwa anosanganisira nzara nekufa kuri kuita zvipfuyo zvavo nepamusana pekushaya mafuro nemvura.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 1202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kutaura tigokufonerai.
Munhau dzedu dzemitambo, chikwata cheZimbabwe cheMawarriors chiri kusimuka mangwana chakananga kuRwanda kumakundano e2016 Africa Nations Champions, uko veruzhinji vari kutarisira kuti chichaita mashiripiti. Mutoreri wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
MaWarriors aifanira kuve akasimuka musi wesvondo rapera, asi izvi hazvina kuitika nemhaka yekushayikwa kwemari sezvo veZipa vai vasina mari yekuchengeta vatambi ava vari muRwanda mitambo isati yatanga. Manager weMawarriors vaSharif Musa vanoti veConfederation of African Football vanotanga kuchengeta zvikwata mazuva matatu mitambo yavo yekutanga isati yatambwa. Izvi zviri kureva kuti Zimbabwe ikasimuka mangwana inosvika mazuva matatu mutambo wavo wekutanga neZambia uyo uriko nechipiri usati watambwa. Veruzhinji vanofarira nhabvu vari kutarisira kuti chikwata cheMawarriors chichadarika pachinhano chechina icho chakapedza chiri pavakapedzisira kukwikwidza makundano aya muna 2014 muSouth Africa. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaStephen Musekiwa vanoti hapana chimwe chavari kutarisira kubva kuMawarriors kunze kwekudzoka kumba nemukombe wakakosha uyu.
Hatakatarisira kutora mukombe.
Mubati wehomwe wechikwata cheCapes United vamoto ndodzo vanoti pane zvakawanda zviri kuvapa chivimbo chekuti MaWarriors achabudirira rwendo runo.
Pane zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti wanga vaine pfungwa dzakatarisira chaizvo. Chokutanga ndechekuti vabatsirwa pavane mari, naizvozvo ndinoona vachitamba neshungu nesimba rekuti tichatohwina tinopinda mufinal.
MaWarriors akatambidzwa mari yavo yese apo vaive vari mukamba, kusanganisa zvekare murairidzi wavo Kalisto Pasua uyo akatambidzwa mari yake yemuhoro uyezve nekutengerwa motokari itsva. Mutsigiri weDynamos vaMojekai Musanhu vanodada naPasua vachiti ivo nezvaaita pari zvino vari kuona achiendesa MaWarriors mberi kumakwikwi aya ayo anounganidza nyika 16.
Kocho atina Pasua nemaplayers arikutunzira tarisira Pasua kuti abvane ndiendesa kumberi.
Asi Pasua anoti mutambo wavo neZambia nechipiri wakaoma zvikuru achiti iye vakakunda mumutambo uyu vanosvika mufinari. Nhengo yesangano rinotsigira MaWarriors reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaIsaac Maheya vanoti Zambia haisi kumira mumutambo uyu.
Kuhwina takatokutarisira ende tichatokutora kuhwina ikoko.
Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaEndo Rhodzi vanoti kusandurwa sandurwa kwakaitwa chikwata chemaWarriors nemhaka yekuvara kwevamwe vatambi kuchaita kuti maWarriors aomerwe nezvinhu.
Budirira handikuona apa nekuti kuchinja kuinja kwemaplayer tione tibudirira.
Kunze kweZambia, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete zvekare neMali neUganda. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvichaenderera mberi kuma quarter finali. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichimbodzora ndangariro nako kambo jidjaiva kubva kuna mushakabvu Big Tembo nechikwata cheBundu Boys. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Kunetsana kuramba kuchienderera mberi muzano PF pakati pechikwata cheG40 nevanonzi vanotsigira mumwe wemutevedzeri wevatungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Mvura yonaya mudzimwe nzvimbo panguva iyo mamwe matunhu ari kurasikirwa nemombe nepamusana pekushaya mafuro.
Zimbabwe Warriors yosimuka mangwana kuenda kumakwikwi e2016 CHAN kuRwanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai muina Chris Kande munhau dzechirungu.